Vanhu ava vachange vaine basa guru rekuona kuti zvikwata zvatevera zvinodiwa mukudzivirira kupararira kweCOVID-19 panguva yavanenge vachiita gadziriro yavo pamwe nepamitambo. Gwaro rabva kumukuru wekumahofisi esangano iri vaKenneth Ndebele rinoti vari kuunganidza vanhu vane ruzivo nezvinodiwa neWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano munyika kuitira kuti vavabatsire mhondo yavakatarisana nayo. Hurumende yakakomekedza vemitambo kuti vanofarira kutevera matanho ekudzivirira COVID-19 zvakadzama kana kuti mitambo iyi inomiswa zvekare. Vemunhabvu vakadarika danho rekutanga mushure mekunge vatambi vese vakanyoreswa nezvikwata vakaongororwa utachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Makundano enhabvu ari kutarisirwa kutanga musi wa8 Chivabvu nemitambo yemukombe iyo ichaitirwa kuBulawayo, Harare, Mutare pamwe nezvishavane. Pari zvino zvikwata zvese zviri mubishi yegadziriro mushure mekutenga vatambi vatsva vekusimbisa zvikwata zvavo. Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti vachitarisa zvakaitika pamusika wekutenga vatambi, makundano emwaka uno achanakidza zvikuru.
Bhora regore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabhuilda Rakini Nadolo kufrant yaizvati yange isina vanhu vaigowesa. Woita seHarare City yakatora pato ma experience players from Cape United. Ikatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha naDenver Mukamba mamaplayers akabva yakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum imini. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rineri.
Varairidzi vezvikwata zviri muPSL vanoti vanonokerwa nemitambo kuti vatore mikombe ichange iripo. Asi murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti matambiro achaita vatambi vake ndiwo acharatidza ega kuti vachamira papi pamujao wemukombe.
Mujao. Saka kana uri mujao munozotaura kana muchine masvika ako kupedzera. Kana muchiri kuenda pamujao hauzivi zvinoitika pakufamba. Tiri kufunga kuti regatiende mutambo newega wega, mutambo watakatarisana nawo, toenda mutambo nemutambo tichingofamba tichidaro.
Nhabvu muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe weleague. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Michael Kariati.